chokwadi jonga ndinoda kuti vatereri vazive kuti zuva ranhasi musi wechipiri tasangana se-National Standing Committee ye-MDC saka tawirirana isu soutungamiri hukuru hwe-MDC kuti hatimbozofa takapinda maelections angava mabi-elections kana maelections emhando ipi zvayo kusiya kwokuti paitwa maelectoral reforms atakati aitwe akafanana nekuti pave ne-new biometric voters law akafanana nekuti pava nemutemo mutsva unozenge uchinzi unopa masimba kuzek kuti inyorese vanhu kuti vaite mavoters nekutiwo zvigadzirise nyaya dzemidia nezvimwe zvakawanda wanda zvakadaro.
Vamwe vangati vagutu makadaidzirei nhengo kubva muparamende muchiziva yanyu kuti hamusi kuzopinda musarudzo?
Isu tiri bato rinonzi muchirungu we are a part of excellence jonga. Zvatinoita tinotedzera gwara romurao weparty, constitution yeparty. Tinotedzera mutemo wenyika, constitution yeZimbabwe. Kunyanyanyanya tinotedzera zvisungo zvinenge zvakaitwa necongress yemusangano wedu. Anonziwo maresolutions muchirungu. Saka zvatakaita taingotevedzera resolution yaiti vose vakapanduka nhengo dzedu dziro muparamendi dzakapanduka ngadzibudiswe muparamendi ndo zvatakaita. Mukanatsoongorora munonatsoona kuti tiri kutevedzera gwara recongress maresolutions econgress ndo atakatinamanamanawo kuti kwatinawo hatina kana kumbobuda mari.